manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wemugovera ndira 4 2020 makatirira ku studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa wokokwa kuCongress yesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Vamwe muPoland vanoti havasi kufara nekubudiswa mugwaro rehurumende kweurongwa hwekuvandudza bumbiro remutemo. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi-ziyambi vanoti hurumende ndiyo yakapiwa chimuti chekutungamirira nevanhu musarudzo. Vamwe muAfrica votyira kubatwa mambure ekunetsana kweAmerica neIran. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa Movement for Democratic Change vaNelson Chamisa nasi vanga vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri ririkuitirwa paBelvedere Teachers College muHarare. VaChamisa vati vane muono wekuti Zimbabwe ive nyika ine dzidzo yakasimba kwete kuti ive nyika ine vanhu vanoenda kunotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika iyo ichisara ichitambura. Vatiwo zvakakosha kuti dzidzo iwaniswe mari asi vakati izvi zvinokanganiswa neuori wakatekeshera munyika. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanogara havo vachiti hurumende yavo iri kurwisa uori. Tabata vaChamisa tikavabvunza kuti sei vaona zvakakosha kuenda kumusangano uyu.
Chokutanga hadzidzisi vakakosha zvikuru, dzidzo dzakakosha munyika. Munoziziva kuti hwaro hwenyika, mukuvaka nyika, mukusumudza nyika, mukuvandudza nyika, mudzidzisi ari panhongonya yapo ndiye hwaro, ndiye mwongo. Mukatarisawo kana pari pakuvandudzwa kweupfumi hwenyika, dzidzo ndo dzinosumudza, ndo dzinosumudzira. Saka tichiona sokuti kukosha kwaticha, kukosha kwomudzidzisi, kukosha kweeducation, kwedzidzo, ndo kwatikwezva kuti takokwa. Tanzwa kuti mapato anga akakokwa ese ese, asi isu tazviona zvakakodzera kuti takokwa tisvike. Ndatoti regai ndiende ini, ndafara zvikuru kuti pandasvika tatambirwa nemufaro wandikatyamadza. Nokuti vanga uri mutsindo wendizi, ngoma yakundumuka zvikuru, vanhu vachipururudza nemufaro.
Mataura imi pagungano iri kuti pane matambudziko makukutu ari kusangana nevarairidzi zvichikonzerwa nekuti nyika inenge isiri kutungamirwa zvakanaka nezvimwe zvamataura. Zvii zvingaitwe kugadzirisa matambudziko aya?
Mateya enyika nemabhanga kana miganhu yeutungamiriri inogona kugadziriswa chete tadzokera kuizvo revanhu, kuzvido zvevanhu, tadzokera kune matauriro akaita vanhu. Vanhu vakavhota munyika ino yeZimbabwe muna 2018 vakataura zvavanoda, zvavanoda zvikambunyikidzwa, vakabirwa, vakakanganiswa, koti ikabudisawo izvo zvimwe zvakanga zvisiri zvakanga zvavhoterwa navanhu. Saka vanhu vanoda kuti pagadziriswe kuri kwokutanga. Ini ndikataura nhasi kuvadzidzisi kuvarairidzi kuti aiwa, kuti nyika ende mberi panotoda kuti pagadziriswe iko kugadziriswa ikoku kuti 2018 tichakamboitika pasarudzo. Asi kana tapedza izvozvo tochiti kuenda mberi kuti nyika ende mberi, ndedzipi kodzero dzinoda kuremekedzwa, shanduko inofanira kutsvetwa, mareforms anofanira kuitwa munyika, ndekupi kupindurwa kana kuti zvatofanana nazvo pamaitiro tinofanira kuti nyika iende mberi zvakanaka pakuvandudza upfumi hwedu pakuvandudza matungamiri hwedu pakuvandudza magariro edu
isebato remdc zvii zvamunovimbisa vadzidzisi nevanhu munyaya dzedzidzo kuti kuri kuti mukana wekutungamira uyu munokwanisa kuita kuti Zimbabwe idzokere payanga iri kare
mashoko makuru ndechekutanga tirikudzorera udzamu nechiremerera utungamiriri hwematicha ndochinhu chokutanga kuti ticha anzi munhu ticha iye profession inechiremerera unana germany uko profession ine simba yakadzama zvikuru yaticha ticha ndiye anobudisa zvose pasina ticha hapana gwara ichipiri kuda kuti ticha apuwe mari nemari ine udzamu tengo chaiwo chaiwo yatinoti hard currency usa yaripinde muhomo wematicha akwanise kutengawo mota akwanise kuvaka dzimba akwanise kuvaka misha akwanise kuendesa vana kuchikoro
orait taurai ipapo kuti tanzwawo kuti mataura nezvekuti muri kuda zuva rekuremekedza varayiridzi zvinenge zvichifamba sei
hurumende yemdc hurumende yevanhu yatungamirira tirikuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi ratinoti national teachers day or national education day tichiremekedza basa guru rematicha
mutungamiri webato guru rinopikisa remdc vanelson chamisa vachitaura vari panhare muharare zvichakadaro mutungamiri weptuz dr takavafira zhou vanotivo vakakokawo hurumende kukongresi yavo kuburikidza nemunyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vanick mangwana asi hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamangwana kuti sei vasina kuenda sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watatumira pawhatsapp yavo asi pavakambotaura nestudio 7 vakati vanga vari pazororo tabvunza dr zhou nezvemusangano wavo
kukongresi kuri kufamba zvakanaka takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muzimbabwe asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro zvikoro zvaakudhura iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800 uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari vari kungoti vanoda mari yavo
nyuyi makokawo here vamwe vatungamiri vemamapato
hongu takakoka zvikuru sei mapolitical parties maviri makuru zanu pf nemdc tikatova reminder zvekare kuzanu pf tichireminder navamangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tifunga kuti vachaudza vakuru vavo asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya vachamisa vauyawo tafara kuti vauya asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo trade unionism iissue yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga uyezve tifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiridzi
saka pakongresi apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here weptuz zvinofamba sei
hongu panosarudzwa utungamiri hutsva vanhu vakadamwa kuti vaise manominations saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope vokondesa all the positions patasati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei
zvinoitwa riini izvi
zvinoita nhasi
mutungamiri weptuz dr takavafira zhou vari parunare muharare paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vari mupollard padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro regovernment gazette urongwa hwekuvandudza bumbiro remitemo kunyange hazvo muzvinafundo lovemore madhuku vakamboudza studio 7 kuti kuburikidza nepollard vaizokumbira mutungamiri wenyika vaemarson mnangagwa kuti hurumende yavo imbomira kuvandudza chikamu chekuti mutungamiri wenyika abve asarudzwa pamwe chete nevateedzeri vake vaviri kutanga muna 2023 izvi zvinenge zvisina kubudirira hurumende inoti iri kuda zviripo iko zvino zvekuti mutungamiri wenyika kana asarudzwa ndiye anozosarudzawo vateedzeri vake vaviri sarudzo dzapera mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamadhuku
Zvakaita zvavari kuita uye vari kukanganisa nekuti bumbiro remutemo wenyika yese unofanira kubva kuvanhu uye haufanira kuita bumbiro rinongobva kune political party iri kutonga kana kuti kune hurumende inenge iripo. Saka zviri kuitwa izvi zvekuti taona kuti nezuro vakagazeta constitutional amendment isu takatomutaura tiri kutwalad satine zanupf nemamwe mapato kuti ngavambomira zvekuendesa maamendments econstitution kusvikawo mamwe mapato vari kuna mupolad vataurawo zvavanofunga nemamwewo maareas atoda kuti achinjwe asiri aya chete ari kufungwa nezanupf vari kuti uku nerwekuseri president unenge achiti no ndiri kushanda nepolad zvakanaka uku kugovernment vachimbori nepfungwa yayo kuti zvavanofunga chete ndo zvinofanira kuenderera mberi. Saka tirikushora sterect tisaramba tichizvipikisa izvozvo.
Saka nekudaro vamadhuku mukati Pollard ichine basa rairi kuita here, nekuti patakambotaura nemi manga muchiti imimi muchataura navo vamunangagwa vacho muchivapa pfungwa dzenyu muchiti vambomira kuvandudza bumbiro remutemo nechimbi chimbi, asi ndoo zvimwe chete zvavaita.
Pollard inoramba ine basa rakakura. Munhu anopa mazano haangodzidzasana nekuti mazano ake ese ari kutevi. Munhu anopa mazano anoramba achipa mazano anozosvika paya pekuti kana mazano ese ari kungopa asiri kuteererwa ndopaangazoti hapana zvandiri kubatsira. Asaungati ukapa zano rimwe harina kuteererwa mangwana wotoramwa woti aiwa ndokusei wakaita bato redu nemamwe mapato ari mupolad. Nyika ineyi yakakura yezimbabwe hurumende yabva kure ichiita zveudzvinyiriri isina kujaira kupuwa mazano nevamwe vanhu. Saka hazvitishamisi kuti zanupf pakutanga-tanga patadai patayapa mazano vanomaramba ichazosvika nguva yavanenge vaakuteerera mazano. Chatoda nechekuti vanhu vaone zvatiri kutaura kuti Pollard vakanyatsotaura haisati yatopera nekuti izvizvizvi pamutemo panyazuva 90 days rekuti zvaiswa mugazeti zvitaurwe nevanhu. Saka tinenge taakutaura futi manje tiri Pollard takangomira patakatamira kuti aiwa maamendendi yatisimada.
Nhengo yePollard vari mutungamiri webato reNCA muzvinafundo Lovemore Maduku vari parunare muHarare. Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi.
Maonero angu handisi kunyatsonzwisisa kuti chavatadziswa nekugazeta chii, nekuti vanhu vePollard madziviro angu mamwe mabato emuno muZimbabwe anobvumirwa zvakare kunyorera kuna Clark kuparticipata mapublic hearing vachitipa pfungwa dzavo. Saka hapana pavamborambidzwa kuti pfungwa dzavo dzisatorwe. Saka ndiri kushamisika kuti vari kuda kuti process iri mutemo isaitiki, nekuti ivo vava vachida kuti vange vachigarwa navo kudzi ndo zvataakuita varimo muPollard hongu. Asi pese patiri kuita mabhill hatisi kutanga taenda nawo kuPollard kuti taite. Tikadaro zvaakuita asif Pollard yakabazi kehurumende. Ivo kana vane pfungwa dzavo vanodzitaura ikoko, kana vadzitaura dzinotorwa dzounzwa muhurukuro dzehurumende dzobva dzave polisi. Vati kuti isusu sehurumende tomhanya tenda kwavari kunobvunza kuti nhandi tiri kuda kuchinja mutemo uyu kuti tidai kana kuti tiri kuda kuita bhajeti zvakadai tauya kuPollard, tinenge tarasa mandeti yatakapiwa nevanhu yekutonga.
Asi hazvizoite here sekuti hurumende hairemekedze iyo Pollard?
Shamwari dzedu dzakakwikwidza tinodzida chose, asi vakapiwa mandeti nevanhu. Tisu tine 2/3 muparlament, nekumwe kutaura izwi reruzhinji riri kuZanupf. Muparamende iye zvino izwi reruzhinji rakavhotera ZanuPF, izwi reruzhinji rikavhotera president. President ndobva vavamba kabineti yavo inova executive. Basa rayo nderekutonga nekutarisa kuti panoda kugadziriswa mutemo ndepapi. Saka ndati vePollard havangade kuzvifananidza nevane masimba akabva kuvanhu. Ivo tinoremekedza vashoma vakavavhotera, saka tichikurukura navo. Uyezve takasununguka kuti pavanenge vachifunga kuti vane mazano avanoda kuti nyika iende mberi titaure navo.
Gurukota runoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekurayiwa kwaGeneral Qasem Soleimani nemauto eAmerica yavi kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vachikire kuti vanogona kuzotsokodzerwa seuswa pakurwisana kwenzou mbiri idzi. General Suleiman vaitungamira mauto Quds Force anoshanda ni Islamic Revolutionary Guard Corps. General Suleiman ndiwo vaitungamira zvido zveIran muhondo dziri muIraq, Syria, Lebanon uye kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti Suleiman akaurayiwa nekuti ainge achironga kurwisa America. Asi Iran iri kuyambira America kuti iri kuzodzosera zvakasimba. General Suleiman akaurayiwa muIraq umo aishanya nemusi wechishanu. MuAmerica hamuna kuwirirana nezvekuuraya kuurayiwa kwake, vamwe vachiti zvinhu zvakanaka asi vamwe vachiti kuda kutanga hondo isina maturo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Tabata vaMaxwell Saungweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika.
Maonero angu ndeekuti tinenge tanyika yakuenda kumawere kweringati World War Three. Tichidawo I think inyaya yavatrump yekuti vanga vachida kuita chinhu chinoshamisira. Sezvo nyaya yeimpeachment yakaitika, vaida kuita chimwe chinhu chinotishamisirei, vachigadzirira kuiswa futi maelections kuparisira maelections ari kuuya. Asi ndo chinhu chinenge chichatipinza mawere, nokuti vanotungamira Iran vacho vaya havasi kumira vatada kurivhenja kwakaita general wavo, ende hazvina kumira zvakanaka.
Totarisawo muAfrica tiri kuona kuti vekuKenya vanenge vari kuti ivo vaakutya kuti vanogonawo kupinda mukana wemamupere pakatanga idzo nyaya dzekurwisana rwisana idzi. Africa pane chainge atyire here pane kudetsana kuri kuita nzou mbiri uku?
Mukatarisa vanoziva conflict vanoona kupokana kwenyika nemaconflict, ukaona zviri kuitika paAmerica neIran, Africa ichatobatwa-batwa naizvozvo. Nekuti mukaona zviri kuitika muSomalia, tikati ndo epicenter yeinsurgence or yatonzi violent extremism pachirungu. Munoona kuti vanhu vari imomo kune maproxy actors. Anoita iyo Iran, anoita na Saudi Arabia neAmerica irimo imomo. Saka makakatana ari kuitwa kuIran neAmerica aya achava nechekuita muAfrica. Nekuti kwagara kune vanhu vano vatinoti materrorist groups kana maviolent extremist groups vanayo Shabab. Mukatarisa totiswa hili called Kenya, Somalia, Tanzania nenorthern part yeMozambique, kuri kuputika-putika nenyaya iyoyo yekuti kuna vanhu vari kusandurira vanhu kuti vaite yatoti violent extremism. Kwezve mukazotarisa even kwana North East Nigeria ziriko, munoona hand yana Iran, mozoona maamericans ari ikoko through masevera interventions even ana Saudi Arabia. Saka hapana panozoti hondo yechitatu ikaitika iyi, Africa inosara yakamira zvakanaka.
VaMaxo Songweme vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanga vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimboenda kuna Marvelous Mchanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Ndini nokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Lia naChipo. Tichange tiri kutaura navo pamusoro pemabhizimisi avari kuita munyika pari zvino, uye tichinzwawo kuti vangakurudzire kuti vamwe madzimai vari kufungawo kutanga mabhizimisi panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika vangaite sei. Tine kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai naChipo. Mai naChipo, mukatitsananguriro kuti semudzimai makafunga sei kutanga bhizimisi renyu iri rekuita zvekutora mapikicha uyezve nezvekuita nezvemuchato?
Kutanga kwazvona ndainyanya kufamba ndichienda kunze kwenyika. Amai vangu kuUK kuLuton. Saka pandaiita muzende dzangu ndichinovaona, ndipo pandaiona zvimwe zvinhu zvisingaitwe kuno kuAfrica. ndova ndaedza kuti nditore mazivi ayo ndicharunza kuno. Takaona kuti zvakawanda zvaitwa kuno kuzvanga zviri a bit kumashure, ndakabva ndaedza kuunza maconcepts achona kuno. Pandakatanga, it was purely trial and error, asi zvakazoratidza kuti ndozvakazoraramisa mhuri yangu. Nazvino ndichiri kurarama nazvo chemafoto ndozvakatanga. Chemitatu zvakazozvarwa mumashure mekunge ndatanga kampani yekutora mapictures.
Titsanangurewo nezvemakambani maviri aya munenge muchiita nezvei uyezve anonzi chii nechii?
Yekutanga ndiyo inonzi Time Photos, yakatanga muna 2009. Ndakatanga ndiri ndega ndichifamba ndichitora mapictures mudzimba, ndichiita mafamily portraits, ndichiedza kuudza vanhu kuti mufananidzo wakakosha. Yese kuti kanonzi munhu akashaya ziya ziya panogonoshayikwa kana mufananidzo chaiwo kuita papo. Ndozvinhu zvandakatanga nazvo and then ndakarotanga kungokura ukaitira munhu wani waitira mumwe mumwari seya mumwe. Saka kukura kwazvo hakusisiti ndaiita maadvets pamaredio kana paiva, zvanga zviri zvekuti vanhu vaudzana vaudzana and it was purely from kuti munhu audza mumwe mumwe audza mumwe. Mucorporate world ndakazopinda kunge ndaitira vamwe vanhu vanoshanda mumacorporate then vozoriseyawo kumakambani kwavo rand ratio richibva razokura. Ndokutanga kwakaita Timeless paSwanpit Garden nekuti ndaitora mapictures mumaevents apana masemuchato nemaevents emakambani iwatinoti macorporate events. Ndaienda kumawedding venues akawanda nekunzvimbo dzinoitirwa maevents akawanda. Saka takanga tatenga nzvimbo yakati kurei kushawasha hiyo nemurume wangu. Ndopa takabva tazofunga kuti dai ndaita awedding venue panzvimbo yatanga tatenga.
Zviri nyore here semudzimai kuti muwanikwe muchiita mabasa amuri kuita aya ukuwo muchibatanidza kuchengeta mhuri?
Zvinhu zvakaoma kubatanidza zvese nekuti mabasa angu hasi mabasa ekuti unotanga basa na8 uchipedza na5 dzimwe dzenguva. Unogona kutobuda mumba makusensei na6 uri kunotora mapicha kana kufunction unotanga na 7. Yapera kunonzi kwaita imwe iri kutanga na7 kuti wakusvika kumba pakati pousiku. But iko zvino ndakakwanisa kugadzirisa mukambani kuti muve nevanhu vanoita mabasa achona vachibatsira pane kuti ndite zvinhu ndiri ndega.
Vanenge vachida kushandisa mawedding venue enyu kana kutorwa mapicture vanokubata ipapi?
Ndine mobile number inoti +26 3 782 727 071. Tine mawebsite edu mairi timelessphotos inoti www.timelessphotography.co.zw. Tine Swanpit inoti www.swanpitgardens.co.zw.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Leah naChipo vekambani yeTimeless Photography neSwan Creek Gardens iri muHarare kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndinino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi muchirongwa chedu chekutanga mugore rino ra 2020 tine hurukuro naamai Leah naChipo.
Gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekupisa kuri kuita kunze, zvatiri kunzwa kuti zviri kubata kwete Zimbabwe chete asi dunhu rose rekuchamhembe kweAfrica kana kuti Southern Africa. Izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi dzezvemamiriro ekunze zvinogona kukonzera kuti nyika inge ichitarisana nedrought. Muhurukuro yedu tabata nyanzvi mune zvemamiriro ekunze vachishanda vakazvimirira vaBarnabas Mawire. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMawire.
makadi yenyu vakandemire.
Aiwa ndiri mupenyu.
Vateereri vese.
Aiwa tinoimba vateereri vapenyu asi dambudziko ravainaro kuchema kwavari kuita hanzi kwapisa kunze. Mungatitsanangurira kuti zvinhu zvakamira sei nenyaya yekupisa kwatiri kunzwa uku.
Pada ndiko kushanduka kwekunze kunorehwa kwekwe kunonzi climate change. Asi zvinhu zvakati omei zvikuru nekuda kwekuti tanga tiri kutarisira pane zvino kuti kubva mumwedzi waOctober, November, December tingadai takawanawo mvura yakanaya zvaigona kunge zvakabatsirawo kuti kupisa kunge kusiri sezvakuri pari zvino semazuviro atinonzi. Asi kusanaya kuri kuita mvura pada ndokumwe kuri kuita kuti kupisa uku kubva kwaenda pachidanho chepamusoro. Asi zvese zvine ukama nekushanduka kuri kuita mwaka uye mamiriro ekunze. Chiri kunyanyonetsa ndechekuti pari zvino mvura chaiyo kana yekunwa iri kunetsa kungave kumamisha kana kuti mumadhorobha nekuda kwekuti mvura inowanzowanikwa muhova, inowanzikwa kumadhamu iri kuenda ichipwa. Uyezve kana matsime chaiwo nezvibhorani munzvimbo dzakawanda hazvisisina mvura. Izvi zvinoonekwa nekuti kana ukafamba ukatarisa mungave mumadhorobha kana iko kumaruva chaiko tinoziva isusu kuti vanhu vakawanda vanowanzoti kana kwapisa kusina kunaya zvaizvozvo vanowanzorarama nemapindu. Asi kana mukatarisa muriwo chaiwo unenge uchitonetsa kuwana. Kana uri kuwacho mushoma mukatarisa praizi yacho unenge uchitodhura nekuda kwekuti dhimandi inenge iri very high uye vanhu vashoma vachiri kukwanisa kunyatsorima nekuda kwekushaika kwemvura ikoko. Saka zvechokwadi upenyu hwaomera vanhu hatidi kuti tisawande ipapo.
Pangaita tarisiro here vamawire yekuti mugore rinoda 2020 zvinhu zvinogona kuti shandukei munyaya dzemamiriro ekunze kana kuti vanhu vanototarisira kuti zvinogona kutooma shanduko inenge iri yekutoti zvatoita wese?
Pari zvino takatarisa kuvarimi hedu katariro kachiripo kadiki nekuda kwekuti takatarisa manayiro emvura yedu yemuno muZimbabwe tingangoti kwasara mwedzi mitatu iwo wandira unoyu kusvika muna March inogona kunaya mvura. Asi chinonyanyanesa ndechekuti chidimbu chepakati nepakati chemwaka chakatopera kudhara nekuda kwekuti mvura dai yakatanga kunaya muna Oktobha. Tinoziva isusu kuti rain season yedu inowanzotanga kubva muna Oktobha, November, December zobva yati January, February, March mvura yozoenda kutanga ichipera. Saka iko zvinoizvi tiri kuti tariro iripo pamwedzi mitatu iyo kusvika muna March. Asiwo tikatarisa nekuda kwekuti mwaka wafamba zvinoita kuti mbesa dzakawanda dzisasvike. Asi tariro iri kuvanhu pari zvino iri kuti kana kune vaya vaya vanokwanisa kurima mbesa zvinoita kuti hadzichada nguva yakareba kuti dzikwanise kusvika aya anonzi mashort season varieties pachirungu ndo tariro yatingangoti yasara. Uyezve ndokunge mvura yacho yazonaya. Asi ikasanaya ii upenyu huri kutooma nekuda kwekuti kana uchitofamba even kana musango chaiwo mazuva ano nifoshaiwo huri kutooma.
Tinonzwawo vanochera migodhi kana mabhoro vamawiri vari kutaura kuti water table kana kuti mvura yepasi hanzi aya kunetsa kubata yadzika zvakanyanya. Zvinhu zvamungataurawo pamusoro paizvozvo?
Chiri kuitika ndechekuti zvine ukama izvi kunaya kwemvura uye nekuwanika kunoita mvura inowanika pasi iyeyi inenge ichizowanikwa mumigodhi kana kuti muzvibhorani nekuda kwekuti panonaya mvura paya paya mvura inoendawo yopinda pasi zvobatsira kuti goo remvura inowanika pasi ringe rakati kwirei. Asi pari zvino nekuda kwekuti mvura haisi kunaya vanhu vakawanda vane migodhi kana zvibhorani tiri kungotora mvura kasi hapana recharge. Asiwo chimwe chikuru ndechekuti wose vanhu tagara tinombozvisikirawo moto muziso tinowanzogara mumatoro ayaya anonzi mawetlands tiri kuenda tichitedza matoro kana kuti mawetlands zvimwe zvinotikanganisa. Uyewo kana kupera kwemasango futi kunokanganisa kufamba kwemvura yakoko kuti ipinde pasi kana kusanaya zvakanaka. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatinogonawo kuti titarise toedza kugadzirisa sevanhu.
Aiwa tinotenda zvikuru vamawire kuwana nguva yekutaura nesu.
Aiwa maitei henyu vakandii.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvemamiriro ekunze vaBarnabas Mawire muchirongwa chedu chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Aiwa nguva ndo yaita shanje vateereri ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu.
ngechisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chona njani silukandaba kumagumbi amane omhlaba lapho lingali khona olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 zibandlela 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga lokunanza amatijana.
Tapitati watina hona, tapitati uchi, ye utungamiri watina hone urongwa, joshua shakipakuru wako.
Gambe ama zigamungameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle impida achiane le nyama ngoba isidula angabe ebejongene.
Hayi, mbona ngani kuyikuzenga ngesikhathi nakukhuma sakhangala esiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bekuqhazele ukuthi khona na ukudla kuyadura.
Kunokwesabela ukuthi kubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yombhubhiso umhlaba wonke, i-World War. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe lingathatha intambo zombuso lizafaka ilanga eceleni elokunanza amatitshala. UChamisa bekhuluma emhlanganweni wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ lamhlanje eHarare. UChamisa uthe kumele ababalisi baphiwe iholo elithe xaxa ngoba besenza umsebenzi oqakathekileyo. Isiphathamandla se-PTUZ umnumzana Takaba Firajou utshele Studio 7 ukuthi ibandla le-ZANU-PF lalinxusiwe emhlanganweni lo owe-Congress kodwa alithumelanga ngitsho lesiphathamandla esisodwa. Ke sizwe amazwi kaChamisa emhlanganweni lo.
Naizvozvo toda kuti pavandudzwe zuva richatsvetwa muhurumende yedu itsva, muZimbabwe itsva, hurumende yeMDC, hurumende yevanhu yakutungamirira. Kuti maticha anenge ane zuva rinenge rakatsvetwa parutivi kana kuti zuva redzidzo.
Nxa singathatha umbuso sizafaka eceleni ilanga lokunanza umsebenzi oqakathekileyo oyenziwa ngamatitshala. Umsebenzi wamatitshala yiwo indikimba yemfundo yonke.
Mabhuku edu nguva inenge yanziya tawana mukana wokuti tichiparura kunanzwa watinawo kunyika. Watine jawa kuno parura izo mutapitapi watina ho, napitapi uchi, ye utungamiri watina ho, ne urongwa, dozi mwishani kipakuru wa.
Lao ngamazwi kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa awethulele umhlangano wenhlanganiso yamatitshala e-PTUZ eHarare lamhlanje. Gambe amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awukuthi uZulu adle imbida achiyane lenyama ngoba isidula angabe abejongeni. UMnangagwa ubephendula abantu abathe sebesehluleka ukudla inyama ngoba isidula. Lo bekungumbuthano awenza inyanga zonke phansi kohlelo lokuhlanza ilizwe ubeseHarare. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Michael Mdladlandiweni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi, mbona ngani bekuyikuzenga ngesikhathi nakukhuma sakhangala esiNdebele. Mana bekuyikuvika ukuphendula umbuzo ebantwini bekuqhazele ukuthi khona na ukudla kuyadura. Ngokunjalo ke umongameli ukuthi kunjani. Mbona bevika laphana usweli impendulo efaneleyo. siyazi ukuthi inyama ile ma proteins iyadingakala emizimbeni womuntu abantu angebebeke ama-vegetarians bonke and okunye is-cultural abantu besingonini baziwa ngokuthi njengoba kufuya inkomo badla inyama bakholise imphimba kudliwa inyama so okunye vele nje kuyabe so yi-assault or insult to ama-cultural values abanye abantu nxa ukhuluma njalo ingakadokotela so mna mbona ngani nje kubekulezapha kade zama ukuvika ukuthi aphendule umbuzo ngokuthi into ziyadura abantu abasebayabenelisa ukuthola ukudla okunjengenyama lokunye nje okunenye
manje inkulumo enjengale ubona ungani izabangela na ukuthi abantu kufika ukhetho bengamvotela
nanzelelani ukuthi mina abantu endlela abavota ngayo engxenye yakusonkulumo ezenza ukuthi bavotele lo abamvotela maybe bakhangela esithi ngokwenzakala khonapho ngesilungu ngesindebele ngesikhe bathi ngama-immediate things njengokuthi yayinanzela ukuthi bavotele uphiwa izipuni namathoshi emakhaya baholiswa kantu bazebevota besithi liyaliphathe nje iyanika amathoshi lezipuni lerayisi ithukeji yerayisi so abantu mbona ngani ukuthi kuvota vele kutshoni kuvotelwani abantu abakwazi abakakuzwisi khona lokho so bavotela umuntu efika wabapha ulutho ngibona ngani yiyo into eluhlupho ukuthi even ekhulume kanje-ke kungaba kungabi lokusho ukhetho luzabuya ngoba abantu bavota ngezisu khonapho nxa ngikhangela mina ngendlela mbona ngayo njalo futhi abantu abazwisisi ukuthi kade vele ukuvota kutshoni
lo ke ngumnumzana Michael Mdladlandi weni ingcwethi ecubungulayo zombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kulokwesabela ukuthi ukubulawa komholi webutho le-Iran ngelemelika kungadala impi yembubhiso womhlaba wonke jikelele i-World War yesithathu. Elemelika lathumela indizamtshina ezingelabatshayeli ama-drone ngolwesine abulala uGeneral Qasem Soleimani. Ele-Iran elilezikhali zembubhiso njalo lilobudlelwano lele-Russia le-China lathembisa ukuphindisela okuphindwe kaningi-ningi osekudale ukwesabela kwempi enkulu kakhulu engaqhamuka. Kodwa ingcwethe cubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kaboni impi yakhona ingangenisa amazwe omhlaba wonke jikelele.
Okwe-World War impi yomhlaba kambe ngibona ngathi kungaba yikuthathela izinto khatshana. Kangikholwa kulisehlakalo esinjengaleso. Singaze sithathe amazwe omhlaba ehlukane kube lempi yomhlaba hhayi angiboni ngibona nje kungaba novalo olusebantwini yeyi khona kungenzakala kodwa ngibona njengathi yinkulumo etshengisela ukufuthelana ungaba khona phakathi kwezizwe nezizwe kodwa ukuthi ngaze kube yimpi yomhlaba hhayi bathi akukusesekatshani
kodwa singakhangela isinqumo soneso esithethwe ngumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ukuthi abulale yena uGeneral Law yena ecutshungulwa kubane ngathoniswa phansi komthetho impeachment ubona njani wena khona?
Hayi uTrump yindoda efuna ukuqatha ngomuntu nxa silandela lokho esikuzwayo lesikubonayo lokhetho lolu oluzayo njengobusitsho leqala leli ekuthiwa nenkohlakalo impeachment ezayo uzakwenza okukhulu okuzakwenza ukuthi abantu bemelika lomhlaba bangaze bananzelela kakhulu ngaye babe sebekhangela ngale ngaphetsheya komthangala ukuthi wenzeni okunye usedinga nje uzwele ebantwini bemelika ngokubulala lo umlawuli wamabutho we-Iran ukuthi ade khangela lo muntu befuna ulibulala ubephehla impi landani hhayi mina-ke njengomangameli wenu sesimsusile ube yilokho esilungu threat ube sethusela impilo zabantu bemelika abantu bemelika bangabe besakhangela lokhu akwenzayo ekhaya babe sebekhangela khonaku okwenzakala le e-Asia bona ngathi sibile lokho lakho angaba lakho kangithi ukuthi kakungela indlela ezinye kumbuthi ulungile mbekalungayo ngibulala uGeneral Law kodwa ngibona ngathi okunye ikulahlisa iy'ngqondo zabantu ngoba nanko umhlaba wonke namtisikhuluma ngaleyo ndaba kabasakhulumi ngamacala la awetheswa inkundla yePhalamende yeMelika ye kwenzakala ukuthi ufungula abantu umkhondo lomzila ngamacala akhe baqhiba isikhathi bekhuluma ngento engale engelanda lokhu okukhona ekhaya egumimakhe.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela namba wafowenu.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zidlela evalweni ngoba zisesabela ukubulawa indlala lonyaka kulandela ukungani kuhle kwezulu lesikhudumezi esesichise izilimo emasimini. Zithi ngaphandle kokuthi uhulumende angenele zizabulawa indlala. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Iningi selilahle ithemba lokuba izilimo ezihlanelwe okunyanga edluleyo zizavuka. Lokhu kuza ngesikhathi iningi kulesi sabelo livele libhekane lendlala embi kakhulu kulandela ukungani kuhle kwezulu kusukela ngomnyaka ka-2018. Umnumzana Lizwe Moyo oyisakhamuzi eNyandeni uduma ngoyisela leziko njalo sesesabela ukuya kogoqwanyawo lonyaka ngenxa yendlala.
Lo osuqalile vele siza kufa ngokuthi ade sikhangelele ukuthonta kwezulu sisithi izulu kumbe engxenye lizakula manje wesi okwedlula umnyaka ophelileyo. Asilalutho siyakukhalela khonoku ukuthi uhulumende angasincedisa. Sicela ukuthi akhangele kakhulu ngokudla. Sinikwe lathi ukudla ongani kuyasinza imizimba yethu ihlambuluke. Abantu bavaza kufa ngokuthi vele kuhola abantu abalutshwanela.
Ezinye njalo isakhamuzi seNandeni unkosikazi Andres Ncube uthi laloba umnyaka odlulileyo kumubi kukhanya sengathi lonyaka isimo sibi okuphindwe kabili.
Awubunzima kodwa sesibona ngathi ube ngcono mbijana kulalokhu ngoba lonyaka songani sokuphambili ngoba lokulima sisaqedanga ukulima sesihlezi. Hayi sesifisa khona ukuthi ngabe layo uhulumende yangenela sithola amabele khona ukusithi sithenga okuncane silakho.
Ukhansela weNandeni umnumzana Adam Bebe uvumile ukuthi akumanga kuhle esigabeni sakhe esithi kuyadingeka lokuthi inhlanganiso ezizimeleyo zingenele zisize ngoba uhulumende engenelisi ukusiza wonke umphakathi.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise ukufisela ku food for work. Abantu basebenza eminye imisebenzi lakahlisela amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kanti sijobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi sile mfula eminingi engabamba amanzi sizilimele isenza ama-irrigation.
Umnumzana Dennis Moore ngomunye obethembele ukuthi izulu liza kuna basizakale njalo futhi sekuyadingeka ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze udubo olubhekane lozulu wakuleli luxazululwe.
Besithembile sithi maybe lo nyaka esikuwo sithi maybe uNkulunkulu uzasikhumbula izulu libe khona kodwa hhayi yikho kuyafana nje. Esikukhangelele kakhulu thina njengabantu bemaphandleni yikuthi ngabe uhulumende uyangenela ancedisane labantu.
Amazwi akhathekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane odwa ukhangelela ukuthi kube lenguquko kwezomnotho okuzadala ukwehla kwentengo yempahla ezitolo.
Besikhangelela ukuthi aluba izinto ziyatshintsha bakithi kutshintsha into zithengeke nayo indoda lo azama ukuthi aguqule umbono wakhe aguqule lenhliziyo yakhe ibe inhliziyo ezwela abantu ayikhona inhliziyo yokuthi omunye lomunye azibonele.
Indlala yanake ngidale ukufa kwenkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili emhlubulweni emandebeleni osekuthi iningi lezakhamizi lingabayanga lingelazifuyo zokuthengisa ukuze liziphilise. Inhlanganiso eziphathiswa ngokudla zithi abantu abayizigidi ezimbili elizweni bakusimo sendlala embi kakhulu edinga ukwekethiswa ngesiphangephange. Ngisemajawundeni eGwanda, Albert Ncube.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe, lamlela mshweshwe.
Okwamanje sengithedela emuva kancinyane ngilithiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu owazakala ngokuthi nguGonyethi, engumgcini sihlalo ogatsha lwabesifazana kubandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe.
Hayi, kukhuluma iqiniso sibili kuhle. Impilo kwabesifazana ililukhuni kakhulu sibili. Imizwe eminingi vele iba njengabomama. Imnotho welizwe lalo vele usezandleni zabomama nxa ekhuluma iqiniso. Bekudoswa ngefarisi ngesintu. Kwenzakalani ngemva kokufa kukaThandi Hayi? Owayevele efanele athathe leso sikhundla kwakunguThokozani Khuphe xa kulandela i-constitution yethu. Engumuye othathele isikhundla. Bacina bona amadoda wodemangalelana ebanga leso sikhundla. Lakhathesi kunje kungavele kube lolutho ye uThokozani, kungaba lolutho ye uMakhuphe liyambona. For example, khathesi angithi kulale ilokhuza inhlanganiso eyabunjwayo
ipolad,
ibizwe lakhe yile liphumayo, kodwa isiye yedwa wajoyina leyo polad. Njalo kayisiye yedwa okhomunikhetha nabantu bezalo. Ngoba kunje khonapha yena uThamisa ngani waye engongcwaba ulokhuza umgabe. Umgabe kakunamuntu ongamaziyo i-cruelity yakhe ayenzayo. Yena uThandirayo ngokwakhe wahamba mhlana kugcotshwa uMnangagwa, wahamba wayambamba izandla waba khona ngale naye e-National Stadium. Akunamuntu wakho wathi kurungu. Kodwa uThokozani khathesi ungene kuPollard maye kuhlatshelwa awu ingoma engapheli imbungu yangona kayipheli. Uma WhatsApp group khona iziuThokozani kokuphela, nguThokozani kokuphela. Base besithi bona kupolitics akuna permanent friend, akuna permanent enemy. Kati yena nguyona ama-permanent friends lama-permanent enemies kupolitics amadoda engalawo.
Siyasibone njalo lakhonapho kubo-social media labanye bechothozwa abakuPollard. Kodwa lina libona ingani yinhlanganiso enganceda yini yenza impilo yabomama ibe ngcono labantu bonke nje eZimbabwe?
Ye hayi, abachothezwa kufanana nokukaThokozani. OkukaThokozani kuthe kube kubhalwe nge-red pen. Ngitho nesibhedlela ungabona i-temperature yakho sibhala nge-red pen ukuthi kuthi iyabe kudinga. Into yonke kodwa iyazanywa kubonakala ukuthi behlule. Angithi laye khathesi umunye umgabe sasikhabele ukuthi kathi yena uyale nalo ukuhlala nabantu. Nangu-ke yena uMnangagwa sevumile khona lokho. Sokuvuvi njalo. Abantu badingani kuMnangagwa, bayathengisa njengoba ngisitho uMnangagwa lokho emphinde. Ye uThokozani, amagqwetha e-MDC iwavunyelwayo ukuthi akhulume nabantu bezalo. Abafazi kabavunyelwe. Mina Pollard ngokubona kwami mina ngeke nga-athenda umhlangano wakho nakawani. Injoba kathesi kuthiwa kuza kwenziwa ama-thematic groups abomama. Mina ngiyakufisa sibili ukuthi ngiye-athenda kabili kathathu, nami ngizibonele ngizizele ukuthi sinayo sibeke into ngaphansi ukuthi hayi sokwehlule into leyi yehlule ngathi siyibonile ukuthi yehlule. Otherwise engxenye kuzaba ngcono kulabo laba abathi bona bangakulungisa. Akula muntu okwaziyo ukuthi angakulungisa. Mina ngithanda ukukhuluma iqiniso kuyele nzima ispecial njengabomama. Ompupho kabathengwa babuthe ezitolo phandle kumbe ngama-agenti ezitolo. Nxa uyifisa esitolo iyabe kubizela enye imali ongayaziyo. Shukela ithengiswa phandle, mafutha athengiswa phandle. Kuhamba kunje ukuthi umama nguye obona konke khonokho ukuthi kukhona endlini. Kodwa-ke ithi jobhe lakhona elitshelwe ngumuntu ongumama, hhayi ngiyakutshela lizima, ngiwuthela intaba le ntaba ingumfana. Amagethi kangikhulumi ntombi. Imbizi yathathwa ebuseni uvuke kule busuku uthi uphekele abantwana baye esikolo. Amagethi sehambile, akula magethi. Amagethi abuya ngo-12 lilele. Kumele uvuke ke busuku khathesi ngo-12 upheke uphekele abantwana ngo-12 ebusuku. Inkuni yathi yatekuyenkunini laba abathengisa inkuni bayabotshwa. Babotshwa ngokuthiwa ye akula mvumo. Futhi asisakwazi nokuthi kwenziweni ukuze abantu baphile. Akunamanzi, kumele liyefola ezibhoraneni liyetshayana khona lesele bangamanzi ezibhoraneni. Akunjeli ukuthi konke khonokho into egada phezu kamama. Ubaba uyabe ezilalela endlini angakwazi ukuthi abantwana badlile ekutshelelayo ukuthi ulambi.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Dorothy Bebe uMandlovu.
yena owazakala ngokuthi uGonyeti ungumgcinisihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe. Sixoxela ye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami uSithandekile Mhlanga ngise-Washington DC.
Siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Lamhlanje zulukandaba kuhlelo lwethu liphuma lendaba lithone lendaba sikhangela ingoma ezilithumi ezidle ubhedu eziculwa ke ngabantwana bakomthwakazi. Number 10 sile ngoma ka Berita ethi ndicela ikhiphe. Number 9 sile ngoma ka DJ Fritz featuring Steve K, ingoma ethi Ziyalenda. Sile ngoma kaMadlela featuring Boyoyo, ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma
kuyazenzela kuyazenzela
yokukhanya kwezwe, ingoma ethiwa Inkubalo. Number 6 sile ngoma ka Freak featuring Zex, ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, I charge office yini? Iti kuta charge office yini? Akuna problem, mfungu mwuzi kutili ngaba le charge ya F1 eno mna mamnane yini? Kate charge office yi charge yani. Oh, sorry my sister, let's see ya charge on my phone. Okay, fine, charge. Cut the charge off his leisure jelly.
Ku number 5 silengoma 2007 ye Asaf ingoma ethi vibe is correct jalo yazi ukuthi uthethi Number 4 kutezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omubi.
Chill, follow Gigi lifestyle yami. Kuzi mutero kwa fani. Oye blanka ye ali. Follow Gigi lifestyle yami. Tifuna mutero Omubi. Kuti buka machita kwa mfuni. Oli chiste matama presta wa kuli. Omubi ngatu fagi maskara. Ifu kanyeri ebe ngati mumfana. Follow mzupa ngati ye na mumampara. Kamba lipis nga tusha yuvo kipara Nga tima ismailu ya vikana Funu tero ngati Vajeri pati Utero ngati Ukeri popkati Funu tero wami Yetwa Unola angati ubegechwa Funa milu tiri ufani
Ijembe Mox isezi yona Ku number 3 Ngengo ma eti Delimana number 2 silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra ingoma ethi ukuphi
nihambile mama muta ngithola ngifana nawe
searching all around the world where are you where are you
Number 1 asilengoma Kamsiz K eti Icheri Yami
She's the bottom with all desires, yours and all exists. Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look at her. Coolest girl I've ever met, she's the best I've ever had. Kiss the cold, never slept, always feel never bet. Wife in material, she's the type of bring home. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous. The one that wanna be, every chick jealous, 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 every chick jealous, she's the one that wanna be, every chick jealous, jealous, jealous.
Icheri yami inhle ingoma ke ebiku number 1 umnyaka lo odluleyo ye kuzingoma ke eze abaculi abavela esigabeni seMathebeleland esingathi thina ngaba kumthwakazi besigcubela ke uhlelo lwethu lwanamhlanje igama lami nguChris Gander sidibaneni njalo ngomvulo ye yeah.